manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro kurume 8/2021. Makateerera kustudio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamirire iwayo anofadza sikuru. Asi tofanira kurangarira kuti chii chiri kuitika kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakapedzisira sikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda. Aya tinotuma super spreader events.
Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19. Zimbabwe yebatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa yatatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAfcon neBotswana neZambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akashaya nekuda kwecovid-19 uye vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 ndovakawanikwa vaine chirwere ichi kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535 vakavhenekwa nyika yose. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva parapinda munyika gore rapera muna kurume vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 36,271. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vakasvika pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,485. Kuchituo uwandu hwevanhu vapona kubva kucovid-19 wakasvika pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 33,834. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana necovid-19 vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 226 vakabayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera chirwere ichi izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa kubva zvatanga chirongwa ichi pazviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 32,214. Nyanzvi mune zveutano pamwe nemapurisa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasiri kutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana yakataurwa neWHO pamwe nebazi rezveutano kubva pakanyevenutswa mutemo welockdown svondo rapera. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti lockdown yakanga yabatsira chose kuderedza uwandu hwevari kubatwa necovid-19 asi vanoti panofanirwa kuramba paine dzidziso kunyange hazvo mitemo yakanyevenutswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mamirire iwayo anofadza sikuru. Asi tofanira kurangarira kuti chii chiri kuitika kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakapedzisira sikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda. Aya tinotuma super spreader events atakaona achiitika mapati, michato nezvimwe zvakadero. Saka izvozvo zvinhu zvatofanira kugara tichirangarira. Pakupembera kwatiri kuita izvino kuti izvo manhamba ava kudzikira ngatirambei tichiita zvinhu zvinoshanda tichipfeka mamasiki edu tisakanganwa kuti hatichamhorosani nemaoko tichimbondirana patinosangana kumachechi nedzimwe nzvimbo tosangana tiri vashoma tisakanganwa nyaya yesocial distancing tikangokanganwa zvinhu izvozvo chirwere chinodzoka nehasha dzokuti tinozvamburwa tikazoshayiwa kuti chichaitika zvakare.
Tiri kunzwawo mapurisa ari kuti ari kugunun'una neuwandu hwevanhu vari kufamba vasina kupfeka mamasiki kubva panyevenutswa mutemo uyu. Zvinosiya papi zvamuri kutaura izvokuti lockdown yanga yabatsira?
Izvozvo ndozvichaitisa kuti manhamba edu atange kukwira futi. Inyayo kuti hatinombobvira tadzidzisa vanhu kuti mamasiki anobetsera isu haabetseri mapurisa. Vanhu vachinongopfekera mamasiki nokutya mapurisa. Mapurisa ngaachinje approach asachinjidzire vanhu. Ngaave nemweya wokudzidzisa vanhu kuti pfekei mamasiki for your own protection kuti chirwere chisadzokeichi. Tikangochinja approach yedu kumamasiki tinoona vanhu vachizotanga kuashandisa zvakanaka.
Ko panyaya yedzidziso Dr. Madzurira tichiona kuti veruzhinji vanoda dzidziso. Muri kuona iri kuramba ichienderera here?
Dzidziso ini handisi kusangana nayo ini. Dzidziso ishoma. Nenguva yatirino tingada tiri kuona mapazi ese hurumende achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu maradio, matv achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu, but ndokuona kunge dzidziso ishoma ini vanhu havasinasa kusangana nayo. Nosangana nemunhu anofunga kuti munhu akasvinura svinura anokubvunza imwe mubvunzo yanoti saka iye munhu kana asataka kuziva zvinhu zvakadai nezvecovid-19 taane 12 months tinayo zvinorevei kune vamwe vasina kufunda. Saka dzidziso ngatiwedzerei kuhurumende, ngavasavega information, ngavangodurura zvese kuvanhu, vanodigesta vega vachinzwisisa.
Ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba iyi?
Nyaya yedzidziso futi. Vanhu havanyanya kutrusta zvakaitwa nehurumende. Hapana kuitika transparency panyaya yekusarudza mushonga wavari kutibaya weSinopharm, uyezve kuti dzidzisana zvokuti unoshanda sei.
Avanga vari vaimbo yegurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvishanu nemazana manomwe nemakumi maviri nevaviri kana kuti 105,722. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika zana remamiriyoni rine gumi nematanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 116.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 525,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 28.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 million. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, vazhinji vachikurudzira kupiwa kwemikana yakafanana munyika pazvigaro zveutungamiri. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore roga roga. Zuva reInternational Women's Day riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti Choose to Challenge. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume munyika yeGender Commission inoti madzimai akasarira zvakanyanya munyika panyaya dzeutungamiriri. Sachigaro wekomishini iyi amai Margaret Mukahana naSangarwe vati vanonetsikana zvikuru kuti bumbiro remutemo renyika harisi kutevedzerwa panyaya yekuwanisa madzimai zvigaro zveutungamiriri. Amai Sangarwe vatiwo komishini yavo yakatonyorerawo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaonewo madzimai pakutsvaga mutevedzeri wavo zvichitevera kusiya basa kwavakembo Muhadi.
Atonyorera tsamba iko kumutungamiriri wenyika tichiti sezvepaita chinzvimbo chekupresidhiyamu dai pachipindawo mudzimai, nokuti zvaseveti long overdue kuti mudzimai achipinda ipapo.
Amai Sangarwe vatiwo denda re COVID-19 rakawedzerawo kudzikisirwa kwevanhukadzi sezvo vazhinji vavo vachirarama nemabasa emaoko ayo vanga vasingakwanisi kuita.
COVID yachoita kuti madzimai anyanye kudzikira pasi mune upfumi hwenyika ende uyezve mhuri dzavo dzinobva dzanyanyotambura nokuti ndovanoenda kunze vachinotengesa-tengesa kuti vararamise mhuri dzavo.
Mumwe mudzimai amai Sungano Zvarehwanashe vatsinhirawo vachitiwo madzimai anofanirwa kupuwa zvigaro zvepamusoro.
Inini muono wangu ndokuti kana tikatangira kupresidium zvinogona kuflowa very fast kuti kwanise kuachivha zvatinoda zvegender balance, nokunge pane nyaya yehombe pagender balance pachakasarira. Iye zvino vamuhadhi vakaresign, tinotarisisa kuti pave nemukadzi. Kana zvadaro tinoshuvira kuti zvishuwo zvedu uko zvinenge zvaakutebhuriwa nyore zvichizovachizhiwa zvichidzira.
Pfungwa idzi dzatsigirwawo nemukuru wepadare Nkuhleni Men's Forum on Gender vaota vengesai avo vatiwo vanoshushikana sesangano kuti vakadzi havasi kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Vanhukadzi vanofanirwa kupiwawo mikana pane pane mapandiko ehurumende akasiyana-siyana tichitarisa nyaya dzezvigaro. Takatarisa iko zvino vatungamiriri vedu mapurezidendi edu hapana kana munhukadzi aripo ipapo. Saka tinoda kukurudzirawo kuti at least iko zvino pane vhakanzi ngavatore mukana wokutiwo vaise munhukadzi ipapo.
Amai Edna Masiwa vanova mukuru weWomen Action Group kana kuti WAG varumbidza madzimai vachiti akataridza unyanzvi hweutungamiriri mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Ndinoda kutaura sekutanga takatarisa vaimbori permanent secretary veKuministry of Health vava ivo mukuru vari kuona nezveCOVID-19 muhofisi huru yapurezidendi vedu. Tiri kuona vari kupa utungamiri hwakanaka zvikuru.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharo yembozha yavo yanga isiri kudairwa mugwaro ravabudisa kucherechedza zuva ranhasi, vati madzimai nemasangano madzimai akaratidza unyanzvi munyaya dzeutungamiriri mukurwisa denda reCOVID-19. Vatiwo bazi ravo rinoshishikana nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi dzakakwira zvakanyanya panguva ino nyika iri kurwisana neCOVID-19, vakakurudzirawo kusimudzirwa kwevanhukadzi munyaya dzebudiriro. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany muna 1911 vachirwira kodzero dzekuvhota nekushanda pasina rusarura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano rinoshanda nevanotengesa zvakasiyana-siyana mubulawayo rinoti raramo yevanhukadzi vanozvishandira vega ndiyo yakanyanyovhiringidzwa nekuveko kwechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Deborah Mukasa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day riine kusuwa nekuti madzimai akawanda munyika kunyanya mumadhorobha anorarama nekuzvishandira ari kunhonga svosvo nemuromo sezvo raramo yavo yakavhiringidzwa zvikuru nekunzi vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende ichishanda nemamwe mapoka akasiyana-siyana ibatsire madzimai kunyanya vanorarama nekutenga nekutengesa.
Kana tichitarisa muZimbabwe, madzimai ndiwo akawanda ari mugraundi ari kuriritira mhuri. Saka tinokumbira kuti hurumende ione kuti madzimai anowana zvese zvavanoda. Tichitarisa mamwe macountries like Botswana, South Africa, pane tumagrant tunopiwa madzimai anenge ane vana, vanenge vazvara vana, vanenge vachitengesa mumisika.
Anaye Mukasa vati mibatanidzwa yemasangano akasiyana-siyana anomirira kodzero dzevanhu vanozvishandira vega iri mushishi kuedza kuita nhaurirano nehurumende kuti vaone kuti vanobatsirwa sei. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kana kuti WeCause rinova rimwe remasangano anorwira kusimukira kwemadzimai anokurudzirawo hurumende kuti ibatsire madzimai anorarama nekuzvishandira pachavo vega.
Tinoona sekuti chikamu chemadzimai anoita iwo 66% vanorarama nekutengesa ende ndinoona sekuti pakauya denda iri kutengesa uko hakana kuzowanyore kumadzimai nekuti kwangwa ane zvisungo zvekurambidza kuti vanhu vafambe uye zvavasaungane. Ine ndinoona sekuti hurumende ingadai yakaisa zvisungo kana kuti ichiri kusungirwazvo kuisa zvisungo zvekuti paone kusimudzirwa kwemadzimai panyaya dzemari dzekuti vakwanise kurarama mune kutengesa.
Mumamugari wemubulawayo ariwo mudzidzisi uyo angoda kuzvidoma nezero kuti muzvare mukwananzi ati hana chaanoona chikufarira pazuva reInternational Women's Day.
Zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka nepamusana pekuti mari yatinowana ishoma, haitombokwani kuti tichengetedze vana vedu, tibhadhare maschool fees, tiraramewo.
Bulawayo sedzimwe nzvimbo haina kuita gungano rekucherechedza zuva iri vachityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Bato guru rinopikisa MDC Alliance riri kushora zvikuru danho rehurumende rekuda kutamisa vanhu vekuchilonga kuchiredzi kuti minda yavo ipiwe kambani yeDan Dairy kuti irime huswa hwekupa mombe. Bato iri rakatumira chikwata charo kunzvimbo iyi chichitungamirwa nemumwe mutevedzeri webato iri vatendai BT. Asi mushure mekushorwa zvakanyanya, gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vakaudza bepa nhau reHerald kuti vashoma pavanhu zviuru gumi nezviviri ndo vachatamiswa, vamwe vachizoshanda nekambani iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vabiti.
Pa phase 1 vada kutorerwa about 12,000 hectares, vachibvisirwa vanhu vanoita 12,500. Minda iyi iruda kupiwa kune murungu weDan Dairy uyo anenge achizorima bundo, bundo iri richizotengeswa kuSaudi Arabia. So vanhu vari kugunun'una zvikurusa kuti nhai wemunangagwa, gore riya pana Smith takabviswa isu kumusoro uku kuHippo Valley, kumusoro uko kutriangle kushuga kune nyika yemadziteteguru edu ndokubviswa paya mugore ra1963. Gore riya zvakare takabviswa pachivakwa pachigadzirwa gona reJoe. Goriya zvakare takabviswa pachigadzirwa Mari Language Trust. Takarwa hondo nekurwadzikana kwevhu iri, vanhu vakafa kunotone mass graves arimo muchiredzi meyamiya. Tarwa kudari izvi tati tarwira ivhu, ivhu riya rakutorerwa takuda kutorerwa futi.
Vanhu ava vane zvimwe here zvavari kuti dai hurumende yavaitira?
Vanhu vari kugunun'una kuti kana iye ari murungu ada kuti bundo ririmwe, ngaauye yakatongomurimira contract farming sekurimira kwatiri kuita Delta, mhunga nezviyo zvinoshandiswa mudoro. Ko mukoda kutitorera munda nhasi sei? Ende izvi munongozviita musina kubvunza vanhu, kana musingatide isusu nekuti tiri vechinguni. Tiri vanhu vasoshangana vakabva kuMozambique, vakabva South Africa, vakabva kwaShaka Zulu, vakabva kuGaza State yasoshangana. Tidzorereka kwamakatitora kuMozambique nekuSouth Africa namusingadide. Uye why muri kuaffectireiko maethnic minorities kunyanyanya isusu vanhu venguni extraction? Gore riye makaita gukura hundi pamandevere, gore riye makabvisa mandavo mubocho. Hezvo nhasi matidzokera isu mashangani nematsonga, muri kuzvifambisa sei?
Sika hurumende iri kuti vanhu ava vari kuda kutamiswa havo, asi imi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ndimi muri kuvapesvedzera kuti varambe kutama.
Inhema yekuti vanhu vada kubva. Regai ndikutaurei ndichiti hakuna mukadzi, hakuna murume, hakuna jaya ringade kubva pamusha waro, particularly richienda kwarisingazivi kuti riri kuenda kupi, kune chii chakavakwa.
Avanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai BT vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Italy yakasunga Atamne Tomani, chizvarwa chekuAlgeria, chiri kupomerwa mhosva yekuita zvinopfurikidza mwero muParis, apo vanhu zana nemakumi matatu vakaurayiwa nemabhambo muna 2015. Vanhu vakawanda vakakuvara muzviitiko zvose izvi. Madzimai muCameroon nhasi acherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, achiratidzira nekusawaniswa mikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Madzimai aya abatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. vati mudarire makurukota remunyika iyi rine vanhu makumi matanhatu nematanhatu madzimai vari gumi nemumwe chete. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita semalaria zviri kuuraya vanhu vakawanda, kunyange vakawanda vari kungotaura nezvekurwisa chirwere checovid-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaFibian Rukwata vanoti humutu huri kuruma vanhu masikati machena chaiwo munzvimbo dzakasiyana siyana zvokuti vanhu vakawanda vanogona kunge vari kuvhiringirwa utano hwavo. VaRukwata vanoti kusatakurwa kwemarara kuri kuitika munzvimbo dzakawanda ndiko kuri kukonzera kuti humutu huwandise, nokuti marara aya ari kutadzisa kufamba kwakanaka kwemvura inofanira kuyeridzwa kumadhireni.
Humutu watinetsa, madreini haasi kukukurwa nekanzuzva inofanira kuve ichiita. Mvura iri kungojenga, mamosquito ari kuwanda, tiri kurumwa ivi takagara panze chamasikati machena mamosquito. Vanhu vari kushandisa nguva yavo yakanyanya vachitaura nezvecovid, asi vari kukanganwa zvimwe zvirwere zvakaita zvinounzwa nehumutu zvakaita semalaria. Izvozvo zviri kutinetsa chaizvo munomu.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti ichokwadi kuti makanzuru ose emunyika akaremerwa zvakanyanyisa zvokuti haana zvekushandisa zvakaringana zvokuti afirite nzvimbo dzine humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti munhu wese anofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti asarumwa nehumutu.
Mazuva ano tirikuona kuti nyaya dzekufirita kunoitwa nekanzuru zvazvishoma, nenyaya yekuti maresources makanzuru edu mazhinji haana maresources. Saka nokudaro tinoencourage kuti munhu pachezvake ngazvidzivirire iye. Nemitoo yakataura yekupfeka zvipfeko zvakareba, kushandisa mamosquito repellents, kushandisa mamosquito nets, uyezve kuti kana ukange warwara nechirwere chemalaria wokurumidza kuwana rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu aona kuti anenge ava kurwara nemalaria anofanirwa kuenda kunorapwa nekukurumidza, nokuti denda iri rinokwanisa kukokawo mamwe matenda anodhura kurapa.
Malaria enda kurapwa nekukurumidza. Paunongofungidzira kuti ndinenge ndakurwara ndisinzwa zvakanaka, ibva wamhanya kuchipatara ipapo. Ikazononokera kunge ya cerebral malaria ine macomplications, kurapwa kwacho kunotinetsei ende kunoti dhurei, ende zvakare ndopatinozoona kuti vanhu vakawanda kuti macomplications akaita sekuti itswa zvichashanda zvakanaka rinofailure, vakuda kuenda padialysis, vakutamba macomplications kimaliver ichashanda zvakanaka, uyezve ndopatinozoona kuti vanhu vachishayika nenyaya yekuti vakanonoka kutsvaga rubatsiro. Kana ukange wangofungira kuti une chirwere chemalaria, mhanya kuchipatara unopiwa mushonga.
Chiripanyanga vanoti nzira huru yekudzivirira malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekera mazai nehutunga kana humutu, uye kuzvidzivirira kubva mukurumwa kuburikidza nekuzvivhara nemambure anodzivirira humutu panguva yekurara kana kupfungaidza mishonga inodzinga humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka mbatya dzinovhara maoko nemakumbo panguva dzemanheru kana vari nzvimbo dzinonetsa nehumutu.
Chekutanga chatinokurudzira ndechekuti kana muri kunzvimbo ine malaria, pfekai zvipfeko zvine maoko marefu, matrousers isiye lengwa dzemanheru. Ndopanonyanya kuita mamosquito bite, zvinobatsira kuminimiza kubatwa nechirwere chemalaria. Tinokurudzira zvakare kushandisa marepellents, mamosquito repellents, nokwanisa kuzora ari mafuta kana ari mamosquito coils, zvinobatsira kudzinga mosquito kuti dzisave pamuri kuti musarumwe nemosquito musaite malaria. Zvakare tinokurudzira kuti mushandise mamosquito nets anobatsira kuprotekta kuti munhu asabatire malaria. Kana kuri avo vanobva kumaurban areas tichienda kumaruwa, tinokurudzira kuti pamunoshanya inwai mishonga yekudzivirira kuti musaite malaria, mishonga yakaitasana Delta Prim.
Nzvimbo dzinonetswa nehumutu zvakanyanya dzinosanganisira Mount Darwin, Dande, Mutoko, Gokwe, Mutare Mudzi, Chikombedzi neHwange. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare kana ubazi rezveutano kuti vanhu vangani vabatwa nechirwere ichi muHarare nemunyika yese kubva zvatanga mwaka wekunaya kwemvura. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti malaria chimwe chezvirwere zvinovhiringa zvakanyanya vana vari pasi pemakore mashanu pamwe nemadzimai anenge akazvitakura. Chirwere ichi chinotanga kusimudza musoro muZimbabwe kubva muna kukadzi chichizonetsa mumwedzi yakubvumbi naChivabvu. Gore rakapera chirwere ichi chakauraya vanhu 332 92 uye vanhu zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nezana nemumwe chete 389,101 vakabatwa nechirwere ichi gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Naudzeni tambo. Vatsigiri vemaWarriors wakawanda vari kutambira nemufaro kudzoka munhandare mushure mekumbokuvara kwakapteni wemaWarriors Knowledge Musona uyo akakanda zvibodzwa zviviri. Michael Kariati anotipanya iyi.
Musona akakanda zvibodzwa zviviri achangobva kunaya mukukuvara apo chikwata chake cheAS Eupen kuBelgium chakaita mangange 3-3 neLuven mukupera kwesvondo. Izvi zvafadza vatsigiri venhabvu muZimbabwe sezvo chikwata chenyika chemaWarriors chakatarisana nemitambo mikuru miviri munzira yekuenda kumakundano e2021 Africa Cup of Nations. Musona ari kudiwa kutungamira chikwata ichi kukunda mumitambo neBotswana neZambia kuti chibudirire kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations aya. Asi hapana tarisiro yekuti vamwe vatambi vemuZimbabwe vari kuEngland, tendaidarikwa Brandon Galloway, Jordan Zemura naAdmiral Muswe vachauya kuzotambira maWarriors nemhaka yemitemo yeko yeCOVID-19. Chikwata chamavelas nakamba cheAston Villa chakatozivisa kare kuti mutambi uyu haasi kuuya kuzotambira nyika yake pamitambo yeAFCON iyi. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vakamirira zvekare kunzwa kuzvikwata zvatino kadewere naMarshall Munetsi kuFrance kuti vatambi ava vachauya here. Izvi zvasiya Musona ari iye mupatakii pamitambo iyi iyo Zimbabwe inofarira kukunda kuti ende kuAFCON kechitatu kakateverana. Munyori wenhau Edgar Gweshe uyo anotsigira chikwata cheDynamos anoti ari kutarisira kuti Musona achaitira Zimbabwe zvaari kuitira UPenn.
Kana ari kunze koko ari kusumudzira mureza wenyika. KumaWarriors zviri pachena kuti ndiye munhu atakatarisira kuti ndiano akasumudza mureza.
Kadewere akasauya Musona angangobatanidzwa naNox Mtizwa uyo anotambira Golden Arrows kuSouth Africa. Mutizwa akakandawo chibodzwa nezuro apo Golden Arrows yakarova Black Leopards 3-1. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume vachizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zuva remadzimai kana kuti International Women's Day uye nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa yotatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@vuanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi u8 Mbimbitho 2021 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lamhla lilanga labo mama, lilanga lezimbokodo. Ngithi halala bo mama, halala laphele khona umhlaba wonke jikelele. Asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olo International Women's Day.
Ngilethe ukuhlukumezeka singathi siyakhangela kulabo lockdown okuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe. Sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abaku diaspora bayehluleke ukuthi beze emakhaya abo.
Abantu abaningi bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Uhulumende encoma abesifazane abakuhlangothi lwabaphila ngokuthengisa ngokuqinisela kwabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lwe-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokuphawula usuku lolu emhlanganweni owenzelwe ebulenjini, umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zabesifazane uDr. Sthembiso Nyoni uveze ukuba lonyaka lolu suku lunanzwa ilizwe lomhlaba wonke bebhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lomkhuhlane we-COVID-19.
Times have been tough for the women, especially SMEs, cooperatives, communities.
Sesinzima lesi sikhathi kubomama ikakhulu abaphila ngokuthengisa lozulu wonke jikelele ngenxa yobunzima obulethwe lubhubhano lomkhuhlane we-COVID-19. Abantu baphelelwa zimali bengaselalo ithemba. Lobu bunzima benze saqina saqhubekela phambili kungelandla lokho esibhekane lakho.
We are still here and going strong.
Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elilodumo njalo epatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo labakhubazekileyo uthi abaphila lalesi simo bayabandlululwa.
Uma abantu besifazane bekhuluma ngokutholakala kwamathuba okuthi baphatheke kwezombusazwe, abakhumbuli ukuthi labakhubazekileyo bayenelisa ukuthi babe ingxenye yabantu labo okumele baphatheke. Uzathola ukuthi nxa sikhangele isisekelo sombuso sinikeza esingathi izikhundla ezingamashumi ayisithupha ezinikezwa abantu abesifazane. Sithola ukuthi akula okhuluma ukuthi kumele abanye bangkhona kube ngabantu abakhubazekileyo abesifazane.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi kuqakathekile ukuba ikhitshwe imigoqo ekhona evimba abesifazane ukufinyelela izikhundla kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo.
siyabona ukuthi lapha kulezinto ezikhona eziningi njengegender bias lokhu sokumise indaba le women empowerment so thina sithi kuhulumende kungcono yona ione icommitment yayo ku women empowerment njalo ipromote iculture engela violence nxa sikhangelane labo mama
kunje ukhumalo uthi olwalonyaka luza ngesikhathi kulezehlakalo ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwabesifazane kwezombusazwe layilabo abakuzikhundla zaphezulu abahlukumeza omkabo
kule political victimization eyenzakalayo kuma activists awesifazana lokhu kakulunganga
umhlangano walamhla owenzelwe ebulenjini enkundleni yezoom ubuphansi kwesihloko esithi #SDG5 Achieving an Equal Future in COVID-19 World. Lonyaka lolu suku emhlabeni jikelele lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi eZimbabwe lunanzwa phansi kwesithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lamhlanje kunanzwa ilanga labesifazane le International Women's Day. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe lokulwela amalungelo oluntu kobulawayo bathi lokhu bebhekane lemigoqo lenkinga eziningi ezilakho ukulungisiswa nguhulumende. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Onyana amalungelo oluntu kobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi omama kwezombusazwe bayahlukuluzwa.
Omama kwezombusazwe ngabanakwa kakhulu bahlukunyezwa kodwa besikhangele kulabo mama abaningi abayempini bakhulula ilizwe kodwa bakhangelwa banakwa nanamhlanje omama bayangena kuzinto zombangazwe kodwa bafuqelwa khatshana bahlukuluzwe kakhulu sithi lokho kakuphele.
Ukhansila kawadi 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuzinikela ukuphatheka.
Namhla lilanga labomama, ilanga lezimbokotho. Ngithi halala bomama, halala lakho likhona umhlaba wonke jikelele. Asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona, kungaba semsebenzini, kungaba kwezepolitics, kungaba kungaphi langaphi.
Ilunga ledale lephalamende ephumula, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, uthi kuningi okubhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Sihlonipha kakhulu omama esibe kakhulu abangamanesi abenelise ukuma even bengela ukuzivikela ukuthi bengawubambi lowo mkhuhlane kodwa bamile lezigulane zethu. Ngikhangela ikakhulu ontanga abakazayo abaningi ngesikhathi se-COVID behlulekile ukuthi bathole ukungabavikela esikhathini nxa besemacansini okugcine kusenza ukuthi bazithwale.
Umqoqi wenhlanganiso ye-Women's Media for Development Foundation iMakhosikazi Media unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uthi abesifazane banendima enkulu abayidlalayo kuntuthuko yelizwe.
Indaba ye-Women's Month ayisiyo ukuthi kumele ikholiswe ngabomama kuphela kumbe bayisebenzele, hayi labo baba siyabadinga ukuthi basimele ngoba ubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibaba lamandla ukuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi. Ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise laba mazwi abo okungabaphakame basikhulumele, bakhulumele lamantombazana angawabo, bakhulumele onina labodade wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Obona ngokukhutshwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Women in Leadership Development unkosikazi Bridget Ndlovu ukhuthaza uhulumende ukuba agcwalise okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe.
Lamhlanje sigubha umkhosi we-International Women's Day lapho esihlangana khona ukuthi sitshengise umhlaba ukuqakatheka kwabomama lokukhuthaza inkokheli zethu ukuthi zinanzelele njalo zigcwalisise imibhalo ekusisekelo sethu sombuso usahluko 17 losahluko 80 ezikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokupha amathuba alinganayo kwabesifazana labesilisa. Kungakho ke njengenhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development siza kuba lemicimbi emibili lapho esizabe sikhuthaza omama ukuba baphatheke enhlelweni eziphakamisa ilizwe lokuthi bangene ezikhundleni zokukhokhela.
Lonyaka ilanga linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World, kuthi elizwe isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba, inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola emelika i-21 million ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwezi Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goals 5 eZimbabwe. Ngimela iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. AbeZimbabwe kwele South Africa bathi ukuqansa kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane sekusesabisa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi usuku lokuthakazelela ilanga labomama lolu luba sicebe sesimene esinzima kakhulukazi kwele South Africa. Ngesikhathi coronavirus ingena kwele South Africa ngumabasa nyakenye, bebevele belusana lokuqonga kwezihlakalo zokuhlukunyezwa kwabo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Pauline Nkomo osebenza endaweni zokudlela uthi nsuku zonke ubhekana nobunzima obukhulu.
Isikhathi engishayisa ngaso silethi kakhulu okokuthi anything nje ingenzeka, ukudlwengulwa, ukuhayijekwa noma yini nje embi ngenzakala emntwini wesifazane, ngoba ngilabantwana abangamantombazana and bancane, basasebancane ukuthi bangasala bevodwa endlini. Labo ngiyabazwela ukuthi labo bangehlelwa anything nje embi since mina umuntu omdala ngiyabe ngingekho.
Umgqinhlalo ohlanganiswe lela amalungelo abesifazane kwele South Africa ezima imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu uthi insupho zabesifazane ziqanse ngamandla ngesikhathi sokumelana ne-COVID-19.
Isimo sibi kakhulu ikakhulu kulabo mama abangabantu bokuza lapha eSouth Africa abafana nje labo mama abavela eZimbabwe. Kunzima, omama bayabe behlukunyezwa lapha abahlukunyezwa khona. Kunzima lokuthi bayemangala emapholiseni kumbe behambe kubosonhlala kahle bayedinga usizo. Ngoba nxa ufika khona kubosonhlala kahle kumbe emapholiseni, uzafika ufunwe amaphepha, ufunwe igama, ufunwe inamba yezisithupha kumbe inombo zikamazisi lapha eSouth Africa. Okuyinto abantu abaningi abengelayo.
Isikhulume senhlanganiso ezimbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi iningi labo mama abadinga umsebenzi bazithola sebebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe umsebenzi.
Uthola umuntu uthi ulubambo lwakhe, uthi uyihlombe lakhe, ukhalela kuye mangabu unezinhlungu emzimbeni, kodwa kube nguyena okujikelayo futhi akushaye aze akubulale. Phinde kube khona laba awumalayisha abasuka nabantu ekhaya bebaletha kwele South Africa. Fika le phambili akusana muntu ozokubhadalela, akusabambi muntu ifoni, akusazi ukuthi ungasiwaphi. Ujika obe isigqila socansi ngoba wena ulethiwe kwele South Africa.
Ngokutsho kwezibalo zikahulumende phezu kokubulawa kwabesifazane eziphume ngo-2018, ngulwesifazane oyedwa obulawayo phakathi kwamahola amathathu. Awusakhulunywa-ke ngezehlakalo zokudlwengulwa, ukubulawa nokutshaywa, ngoba lezi zifika kumachumi-chumi ezinkulungwane. Kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wakhe usebeke imali edlula isigidi samarandi eceleni eyimali ezasetshenziswa emkhankasweni yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguThuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibandwa kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Abantu abaningi elizweni bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhla zilitshumi lanye kumbimbitho lonyaka kuyabe kugqitshwa umnyaka inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization yaphawula ubhubhane lwe-COVID-19 njengomkhuhlane obulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, i-global pandemic ngesilungu. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 116 million asebehlelwe batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula kancane izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1485. Abantu abaningi bathi balahlekelwe izihlobo labangane kanye lemisebenzi njengoba beqhutshwa inhlelo zokuvalela uzulu ezindlini olo lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo usithiye abahlala emaphandleni labo bethithibele. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elubhane uthi ubathole senzima umkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ukuhlukumezeka kuzulu, ilethe ukuhlukumezeka emphakathini. Esingathi itshintshile ukuphila kwabantu. Singathi siyakhangela kulabo lockdown. Abantu into ade bengayijayelanga ukuthi kule ndlela kumele kuphilwe under lockdown conditions. Okuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe. Sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abakudiaspora bayehluleke ukuthi beze emakhaya abo ngokuthi kwagcina kubhanwa ama-international flights.
Umoyo uthi abantwana labo bathwele amagabha avuzayo.
Yenzile ukuthi izikolo zivalwe isikhathi eside. Singathi siyakhangela lapha ekhaya as from 2020 last year kuzofika namhlanje abantwana kabafundi. So khona kukhanya nje kuhlukumezile abantu, uluntu lusukelwa hlukulumezeka kakhulu.
Usikhutsa mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi umkhuhlane we-COVID-19 usudale ukuhlupheka okumangalisayo eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele.
Abantu bathwale senzima ubhubhane lolu kusukela ngalo isikhathi i-World Health Organization isithi ubhubhane lolu sokuyi-global pandemic. Lokhu belufika belunompola, abantu begula, abanye besitshiya, akusiya phambili, asiboni ukuthi kuhamba njani, lokhu esithwele nzima sibili.
Umnumzana Innocent Ndibali osebenza kwinkampani ekhangelane lo mkhuhlane lo uthi uyathembisa ukuba abantu bazaphepha kumkhuhlane lo ngokuya kwesikhathi.
Umkhuhlane lo usesekhona kodwa sokungani kuyathembisa ukuthi sokutholakele okungasiza umphakathi, okungasiza umhlaba, okungasiza ama-economies. So thina esikutshoyo ukuthi hayi, umkhuhlane lo uke wathwalisa abantu nzima.
Unkosazana Cynthia Dube laye uthi abantu kumele bazivikele sonke isikhathi ngendlela ezijeneyo.
Namhlanje ukuthi sokutholakale amajekiseni esilokhu thina abanye singakabi nalo iqiniso ukubana la majekiseni azovikela ngempela, kodwa kungenani asilandeleni konke khona lokho okuthiwa kwenziwe. Siyenze i-self distancing, sigeze izandla, sisanitize, ngoba sike sangena esitejini esinzima safutha ngamalemoni, safutha ngabojinja, safutha ngabogalikhi, sadlo galikhi, sadlo ginger, safutha ngabo gumtree, sadlo honey, sizitshela ukubana hayi le nto izodlula, kodwa lanamhlanje sokungumnyaka lokhu isekhona.
Kukhanya kulabanye abantu abesaka ukuhlatshwa amajekiseni asanda kuhluzwa, ikakhulu e-Sinopharm ehluzwe kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi laye uzahlatshwa ijekiseni le labanye bakhe abakucabinet njengoba ingabulali. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 lasemhlabeni jikelele. ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idale le-Senate lakwele Melika selivumelene lisekela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuphathisa ilizwe elithitheke ngobhubhane lwe-coronavirus olwe 2 trillion COVID-19 rescue plan. Phansi kwalolu hlelo, iningi lezizalwane zeMelika kuzamele zithole uncedo lwamadola edlula inkulungwane eyodwa, $1,400. Ugwalo lwalolu hlelo solubuyela edale le-House of Representatives ukuze luyevotelwa andubana lusayini ngumongameli Biden abantu baqaleke ukuthola lezo mali. Uhlelo lokukhetha abancedisa umahluli emthethwandaba yakwele Melika abangamalunga awejury soliqalisile ekuthoniseni kompolisa uDerek Chauvin owetheswa icala lokubulala umsundu uGeorge Floyd ngokumkhama emhlabeni ngedolo entamo okwemizuzu phose elishumi. Abantu abaningi emhlabeni jikelele baveza imibono ehlukeneyo ngengxoxo enziwe ngowendlu yobukhosi eNgilandi unkosana Harry lomkakhe uMeghan, uDuke and Duchess of Sussex. Lesinothi emsebenzini wezokwethulwa kwezindaba u-Oprah Winfrey ngesonto. UMeghan uveze ukubana uke wehlelwa langumcabango wokuzibulala lapho ehlukunyezwa ngabendlu yobukhosi esahlala eNgilandi engakathathi inyathelo lokuthuthela kwele Melika.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke okhetha ukuhlatshwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abakukhangelele njengenhlanganiso yokuthi kungabi lobandlululo ekuqhutsheni kwehlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ka-COVID-19 vaccine lokuthi bengabanjwa ngamandla abantu ukuhlatshwa.
Asivumelani lakho ke ukuthi kungaba into ke engabanjwa abantu ngamandla, kungabe kufanele kube yi-choice yomuntu ukuthi uyafuna ke i-vaccine kumbe kayifuni. Akube choice yomuntu lomuntu ukuthi uyayifuna yini, kodwa lo oyifunayo sikhangelele ukuthi angaze wayiswela.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yemela izakhamuzi yeHarare uthi uhulumende kumele aphe uzulu isiqiniseko sokuthi ijekiseni le kayinangozi.
Ngabe abantu banikwa imfundiso eyaleleyo njalo kube leqiniso lokuthi injekiseni leyo kayizukulimaza abantu, kuyinto enhle ukuthi abantu bahlatshe ngoba abadala kusakhulwa inomba yayivele ihlatshwa kungaba nje imikhuhlane ehlukeneyo eyabe isiba khona kusenzela ukuthi abantu bavikelwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga uhle waba ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine leyi. Umongameli Emerson Mnangagwa ukuchaze ukuba isibonelo esihle sokuthi ijekiseni leyi kayilayo ingozi ngoba nanku esaphila. Umoyo uthi uhulumene kaphume egcekeni kudaba lokuthi ukhetha njani ijekiseni elisetshenziswa eZimbabwe.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende asitshele ke ukuthi ukhetha ke kumbe isino fund uyikhetha njani, kumbe ukhetha iJohnson uyikhetha njani, kumbe ukhetha ke iModerna uyikhetha njani, ngokuthi intengo zazo zitshiyene. Sibona ngani ke kuyafihleka ke kuhulumende ukuthi abantu baziswe ukuthi uhulumende indaba ekhethe uhlangu oluthize engakhethanga olunye oluthize.
Uhulumende weZimbabwe usebenzisa ijekiseni yohlobo lwe-Sinopharm evela kwele China njalo esithi engasebenzisa le Sputnik evela kwele Russia. Ilizwe le China lanikeza isilinganiso somuthilo esifika kunkulungwane ezingama 200,000 laphinda lengezelela ngesinye isilinganiso esifanayo ukuze sifike kunkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 njengesipho nje kungelambadalo, kanti uhulumende layo ezathenga isimo senkulungwane ezingamakhulu ayisithupha kuleli yazwe. Khona ilizwe le-India lalo selithembise ukunikeza isimo senkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 75,000 somuthi wayo. Okwamanje abantu abahlatshwayo bakhoqela ke kusimo sakuqala abongi labongikazi abakuzomvikela, intatheli izindaba, abachayeli bamabhasi amazubko, lezinye izisebenzi zikahulumende, kanti isigaba sesibili sizakhoqela ababalisi labanye abantu. Abantu abafunyana nabalesi isisipho kulelizwe bedlula kunkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu nesithupha, kanti abantu asebenelise ukuhlatshwa lumuthi sebedlula kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanye. Inani leli liqonga nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMakhitha Ntambe.
Kwezemidlalo, u-Anthony Nakamba uyise womdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa elaseNgilandi uMavelas uthi indodana yakhe idabuke kakhulu ngokungenelisi ukuzodlalela iqembu elimela isizwe lama-Warriors emidlalweni yokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Unathamba umdala uthi indodana yakhe ivele kayithandabuzi ukudlalela iqembu lesizwe, kodwa noma yena uMavelas ubefuna ukuzodlala iqembu lakhe le-Aston Villa lithethe isinqumo esingaphezu kwamandla akhe.
Ya, kusuke kwaba nzima kakhulu yena uMave wanted to come for a national team. But the team yakhe layigcini kubona ukuthi njengoba la i-UK ifaka ama-restrictions okuthi after ukubuya from Africa has to go for a quarantine for 10 days. So that team yake ugcine kusiba nzima, ukuthi they have to miss him for 10 days and another 10 days a trainer for. That means ukuthi uzaze fike towards off season bengamsebenzisi. So hey, kube buhlungu yena uMave definitely wanted to come sibili uze wathi wathi hayi la i-team ikubone kusobala ukuthi hayi kasihlalele due to ama restrictions wona lawo.
Ilizwe leZimbabwe lifakwe kuluhlu lwamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19 ngele-United Kingdom. Lokhu kutsho ukuba iningi labadlali beqembu lama-Warriors abadlalela amaqembu ase-United Kingdom kabasoze bavunyelwe ukubuya kweleZimbabwe ukuze kuba ingxenye yamalungiselelo alo awokuphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Abazabuya kweleZimbabwe bazabe bezavalelwa emahoteleni okwensuku ezilitshumi kuyindlela yokuvikela ukuba bengasabalalisi umkhuhlane nxa bengabe belawo. Iqembu leZimbabwe lizavakatshela eBotswana mhla zingama-22 kunyanga kaMbimbitho, kuthi ngemva kwensuku ezinhlanu liyamukele eZambia. IZimbabwe, iBotswana leZambia zilisa ukuba ngelinye iqembu eliphuma kusipaya sikaGroup H eliza kuyadlala kumidlalo ye-AFCON ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngo-2022. Iqembu elihlezi phezu kwengalani nesibaya sikaGroup H ele-Algeria lalo lilabadlali abavinjwe ngumthetho ovalele uNakamba ukuba azodlalela ama-Warriors ababalisa uRiyad Mahrez weqembu le-Manchester City. Ele-Algeria lona kodwa ngelinye lamaqembu avele asephumelele ukuyadlala kwele-Cameroon, okokuthi ukungabi khona kwabadlali balo abadlala eNgilandi akusoze kubakhalise kangako. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanjini.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibandwa kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Abantu abaningi bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30 kumbe ntambama ngo 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.